This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kumiguru 1 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanodzoka kumusha nhasi vachibva kuUnited Nations vachichikotambirwa nematambudziko akatarisana nenyika nebato ravo. MDC inoti pane kusanzwisiswa panyaya yavo iri kumatare iyo inonzi nemamwe mapepanhau yakaraswa nemutongi wedare. Vamwe varume vaviri vanorohwa zvakaipisisa pakuputswa kwedzimba nekanzuro yeguta reHarare kubudiriro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi echiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasvika munyika nhasi vachibva kumusangano weUnited Nations General Assembly wechimakamu 11. VaMugabe vagashirwa panhandare yendege nevechidiki vebato ravo reZANU PF uye vatevedzeri vavo vaMupelekezela Mpoko navaEmerson Munangagwa. Blessing Zulu, regai tinzwe zvaitika pasvika vaMugabe kuZimbabwe.
VaMugabe vasvikotambirwa nematambudziko mubato ravo zvichikonzerwa nekurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika. Zvinonzi mubato iri muri kunetsana pakati pevanhu vanonzi vari kutsigira amai Grace Mugabe vanombonziwo Generation 40 nevanonzi vari kutsigira vaEmerson Munangagwa avo vanova muteedzeri wavaMugabe pari zvino. VaMugabe vakurudzira vatsigiri veZANU PF kuti vabatane.
Saka tinotenda nokuya kwamaita. Rambai makasimba. Batanai my youth.
Mazvita.
Regai, vacheki vanouya kwamuri vachita imi dai masapota ngana. Sangano ne vara. Tino sapota msangano. Tino sapota utungamiri wa msangano. Na ukunduwa utungamiri wa makasaru za nini. Vara wangamu hisaru za wangu. Tine gwara yekuti masarudzirwo emusangano kubvira pabranch kudakara kumusorosoro akatarwa ari mudumbiro wemusangano wedu. Izvi zvaitika nerwesei zvova zvei.
Vatendawo kuti nyika yakatarisana nenzara inotyisa, asi vakati hurumende yavo iri kuedza kutenga chikafu kuti vanhu vose vaone chekudya.
Kuwana mvura, kudya kushoma, nomumadhorobha mese kushoma. Takataura tikati aiwa, takatarisa matura edu tikaona kuti gore rino zvatinokohwa zvishoma. Ngatitsvagei kwatingatenge tikava nokutenga kwakati kuti tikava nokuwedzera kwakati kuti tikazoudzwa navachinamasa vanhu vandomba chehomu kuti aiwa tagadzira zvokuti hapana nzvimbo nenzvimbo ngadzi vanhu vayo vari kufanidzara tawana kudya kwakakwana tinoramba tichitarisa tiradoo tichikwamira patinoona kuti hapa pashomeka.
VaMugabe vashorawo mapato anopikisa anoti rePeople's Democratic Party ravatendai biti uye chikwata chePeople's First icho chinotungamirwa naMai Joyce Mujuru. Vashorawo vari kuramba kupinda musarudzo vakaita savana MDCT. Panyaya yanetsa yemagetsi ari kuramba achidzimwa-dzimwa nezesa, vaMugabe vati gurukota rezvemhando dzemoto vaSamuel Undenge hakuna kwavari kuenda sezvanga zvichikurudzirwa nevamwe mubato ravo zvekuti vasiye basa. Vati vaUndenge havana chavakatadza, vakativo dambudziko iri riri kubata nyika dzakawanda muSadak. Nyanzvi munyadzi zvekudyidzana nedzimwe nyika vaClifford Mashiri vanoti zvichanetsa kuti vaMugabe vagadzirise matambudziko akatarisana nebato ravo. Vati kudoma kwavakaita vamunangagwa handiko kungapedza hondo iri mubato. Vanhu vakawanda munyika vataura neStudio 7 vativo vaMugabe vanofanira kupedza nguva yakawanda vachiedza kugadzirisa matambudziko atarisana nenyika zvikuru munyadzi zveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vamwe vanhu vaviri vanonzi vakakuvara nezuro kubudiriro muHarare uko kwaiputswa dzimba nekanzuri yeHarare. Izvo zvinotevera kurudziro yegurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere yekuti dzimba dzakavakirwa pasipo dziputswe. Vakakuvara ndiva Wilbert Bondera navaShepherd Machokoto. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Dorothy Bondera kuti tinzwe zvakaitika.
Izvo zvatakaita takauya 24 tijena cooperative handizi. Saka tajena cooperative yata ma-2012 ndobva mangotanga kungotaurwa zvakasiyana-siyana. Saka imwe membe yemucooperative imomo yakabva yada kwaijika cooperative iyaya handiti. Pakwaijika cooperative iyaya ndobva atsvaga vamwe vanhu isu takagara. Kwakuda kuvaisa patiri isusu. Saka ndinofanira kuti muite sei mubve.
Saka chakaita kuti mupwanyirwe imba iyi chii chaizvo? Kuti makavakira pasipo here kana kuti?
Aiwa, isu patakavakira patori raiti ende panotogara vanhu. Saka munhu iyeye anonzi ana hanzvadzi yake inoshanda kukanzu kuclevarend kuya kuya. Saka hanzvadzi yacho ende yaine connection nayo.
Dzimba dzakaputswa dzingani?
So far vava ne 6 ndodzakaputswa. 6 dzanga dziripo idzo dzakabva dzangopu ndodzakaputswa dzese. Titori panze izvezvi.
Mune mhuri here?
Ndine mhuri.
Yakakura zvakadii?
Ndine vana 2.
Saka iko zvino vari paivana?
Vana vaenda kuchikora changodzoka vachisvikogara panze ipapo.
Saka mune tende hamuinayo here kana kuti muri kurara sei?
Handina tende, ndatongokomberedza nemarata.
Saka muriuda kuti paitwe sei nehurumende kugadzirisa dambudziko rakaita serenyu iri?
Tachitokumbira rubatsiro kubva kuhurumende.
Saka pakuputsa dzimba manga muchiudzwa kuti zviri kuitirwe izvi?
Hatina kutomboudzwa, takambongonzwa kuti magiredha auya. Akatongosvika 2 minutes nekutongobva atongosvikoputsa nekutodzokera. Giredha rakatongouya riri 1.
Tiri kunzwawo kuti murume wenyu akakuvara muchiitiko ichi. Chii chakaitika?
Zvavakaitaka pane vanguva necourt order handizi. Vachibva vaenda necourt order iya vachida kuvaratidza. Vobva varamba kuratidzwa handizi. Saka pane vamwe vacho kumberi vakapinda mugereza. Saka dai painotera chii vamwe vacho chiita sei shamwari buruka chii. Saka vakarohwa nemboma imomomo. Taine vakarohwa nemboma iyaya. Umwe wacho akabva achivanongedza puti manje pane umwe wananga ane puti ipapo.
Saka vakakwanisa kuti vazonorapwa here? Tiri kunzwa kuti vakambotorwa vakaendeswa kumapurisa.
Kumapurisa vakaenda. Saka nezuro pavakaenda kugomo kwachoka vakasvika vakanzi vakanga netsamba yekumapurisa handiti. Saka vachibva vanyorerwa kadhi. Pakadhi iyoyo pakanzi vada kubhadharwa mari yeinjekisheni. Saka vachadzokera nhasi pavaenda ndizoti varapwa here. So far vakanga mafoni hatanda vafonera.
Vaiti vari kuda mari yekuvabaya jekiseni iri?
Paibva kudiwa $12.
Vanga vari amai Dorothy Bondera vanga vachitaurawo zvakaitika kubudiriro vari parunare kubudiriro kwakare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo gweta revanhu vakaputsirwa dzimba vaKennedy Masiye.
Ya, pano tukumirira vakaputirwa dzimba nezuro ne kanzuru. Awana takamboa mirira futi zvakare muna August vakanzi kanzuru kanzisa isa pwanya dzimba dzachizo. Saka ndo chikwata chimwe chete chatungomirira pa saka patuto mubishiro kuti tigadzira mapepa ekudzokera futi zvakare kukota.
Dzimba idzi dzaka putswa zvakare shondo rino here zviri kufamba sei?
Ya, inango isi zvitoshamisa kuti ava vane kanzuru vari kumbozvifambisa sei because chakaitika ndechekuti pakaiswa order yakanzi demolitions emubudiriro asa budiriro 4 specifically amire but nezuro pakauya vanhu vekanzuru vane magreda vakauya futi vakataridzwa futi nevagari ivo kuti no onaita tine order yedu yekukoti but vaita izvi zvemapepa zvenyu izvi hatina kana basa nazvo isu tine authority ne instruction yekuti tipwanye dzimba idzi.
Saka imuda kuti dare riite sei apa?
Apa taapprocha dare ne two maangles. Tirikuenda neyatiri kuti condemned of court chekutanga and tirikuapprocha futi zvakare court tichiti kupwanya kumire because vaitotaura kuti ya tisi kumira tikudzoka zvakare saka tinoda kuti vamiswe zvakare and nhasi mapepa nawo ne manews tachingonzwa vachingotaura vachingoti hatisi kumira saka this threat you ndoda kuti timise zvakare ikoti chizeyawo kuti vanhu vakakanga vakazvidza dare vakaisa mutemo mawoko awo zvakare.
Matoendesa here mapepa?
Mapepa aya totomaendesa manheru anhasi because tachiri kutora mastatements kubva kumaclients maafidavits but in the next 30 minutes later at my end.
Okay, mama T40 vanhu vacho handiti ko vamasiye ivo vamuri kumirira vakamboenda here kumapurisa vachinomhangara nyaya kuti panenge pari kutyorwa mutongo wedare.
Vakaenda kunomhangara kumapurisa nezuro tava taurira kuti izvi zvaitwa izvi kutyorwa kwekodzero zvakasimba saka mapurisa nayo vaitotadza kushamisika kuti vanhu vanongozoenda vachinopwanya ivo pane court order sei saka nhasi ndinoimba kuti mainvestigations akaaendera mberi and vanhu vacho vakapwanya vachasungwa.
Gweta revanhu vakaputsirwa dzimba kubudiriro vaKennedy Masiye vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington. Bato reMDCT raramba mashoko ari kubuda mune mamwe mapepa nhau ekuti dare repamusoro-soro reConstitutional Court rakarasa nyaya yarakanga rakwidza mudare iri ine chekuita nesarudzo. Mutauriri weMDCT vaobert Gutu vanoti chakaitwa chete nedare uye mutongi mukuru wedare iri Chief Justice Godfrey Chigausiku kusendeka nyaya iyi parutivi mushure mekunge gweta riri kumirira bato iri Advocate Eric Matinenga vakumbira kuti iturwe kudare kuitira kuti mamwe mapato anodawo kuve nechekuita nenyaya iyi awane mukana wekupindawo mairi. Bato reMDCT rakanga rakwira kudare reConstitutional Court richida kuti sarudzo dzisendekwe kusvikira mutemo une chekuita nesarudzo wabatanidzwa nebumbiro remitemo rave kushanda munyika. MDCT yakanga yakwirira kudare sangano reZimbabwe Electoral Commission, Sachigaro weZeke amairita Makarau, Mabharani Mukuru vatobaiwa Mudede, pamwe negurukota rezvemitemo vaEmerson Munangagwa, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe negweta guru rehurumende vaPrince Machaya. Gatinzwe hurukuru yataita navagutu pamusoro penyaya iyi.
Ndoda kuti ndinatotsanangura ipapo kuti Constitutional Court yeZimbabwe haina kurasha challenge yedu yebato reMDC. Ndinoshamisika ndichiverenga mapepa nawo anhasi anotaura iwo nokunyora iwo kuti Constitutional Court yarasha court application yedu. So munhu wegweta ndoda kuti ndinatsotsanangura kuti vateereri veStudio 7 vahwisise. Zvakaitika ndezvekuti isu mudare reConstitutional Court takamiririrwa negweta guru rinozikana nenyika yose rinoitwa iro Senior Counsel Advocate Eric Matinenga. VaMatinenga vakakumbira dare kuti ivo vanoda kuti nyaya imbomiswa kana yamiswa zvinovapa mukana vakamirira bato redu remdc kuti vajoinise mucourt application iyi vamwe vose atinotiwo pamutemo maparties vangavawo neinterest munyaya iyi zvakafanana nemapolitical party akaita muchirungu yatinoti participate mumaby elections akaitwa kunyanyanyanya maby election akaitwa musi waJune 10. Saka muchidimbo ndoda kuti ndizivise vateveri kuti challenge yedu haina kurashwa.
Tinozwawo kuti iye mutongi mukuru vachidya usiku vakabvunzawo bato renyu kuti kana ranga richinyunyuta nemutemo uyu sei rakarega sarudzo dzemaby elections dzakaitwa muna June dzakaenderera mberi. Imi makaregawo zvichiitika sei?
Izvo zvakanatsotsanangurwa zvakanaka chaizvo negweta redu vamatinenga. Vakati application yedu yakatenge yafailiwa mudare reconstitutional court. Zvamunoziva ndezvekuti kana application ichinge yaitwa mucourt munozomirira kupuwa zuva kana kuti muchirungu anoti hearing date namabharani wedare. Saka isu hatingazvipi zuva. Zuva ratakapiwa ndo rane zuro musi waSeptember 30.
Avanga vari mutauriri weMDC Tivao Betugutu vari parunare muHarare neStudio 7. Mazana nemazana ezvizvarwa zveZimbabwe vanga akaungana pachipatara chemaziso cheKaguvi Eye Hospital papari renyatwa apo vanhu vari kurapwa pachena. Chirongwa ichi chiri kuitwa nerubatsiro ruri kubva kuhurumende yeSaudi Arabia. Chirongwa ichi chiri kupera nemusi wechishanu. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ndege dzehondo dzekuRussia nhasi dzapinda muzuva repiri dzichibhomba muSiria, dzichibhomba vanopfurikidza mwero vechikwata cheISIL pamwe nevamwe vakapandukira hurumende iyi vari kutsigirwa neAmerica. Gurukota rinoona nezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaJohn Kerry nezuro vakaudza vatori venhau kumuzinda weUnited Nations kuNew York kuti vachaita nhaurirano neRussia nezvenyaya iyi. Imwe ngarava yehondo inonzi ndeyemhando yepamusorosoro inonzi yeAmerica yaendeswa kuJapan zviri kuonekwa sekusimba kweukama pakati penyika mbiri idze. Ngarava iyi inoshandisa simba renuclear iwe inonzi USS Ronald Reagan. Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vakurudzira nyika dzekumawirira kuti dzisimbe uye kubatawo zvine ruremekedzo vapoteri vari kutiza kuSiria. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvichioma munyika zvikuru sei nekushayikwa kwemagetsi pamusoro pemamwe matambudziko agara akatarisana nenyika. Kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Authority kana kuti ZESA yakazivisawo vagari kuti vachange vachishayiwa magetsi munguva dzayakatara dzingangosvika maawa manomwe pazuva, asi vazhinji vari kutaura neStudio 7 vanoti magetsi munzvimbo dzavanogara ari kudzimwa kwenguva dzinodarika maawa 20 pazuva, vamwe vachitoti vave nemazuva matatu vasina magetsi. Mukuedza kurerutsa dambudziko iri, hurumende nezuro yakakurudzira vanhu kuti vashandise moto wezuva kana kuti solar energy seimwe nzira yekuwana nayo magetsi. Asi vamwe vanoti kurudzire hurumende iyi haina zvainoreva sezvo pasina urongwa hwekuti vanhu vangavana sei magetsi ezuva aya kana hurumende isina kuvapa zvekushandisa zvacho. mvura mudhamu rekariba uko kunogaiwa magetsi inonzi yadzikira zvakanyanya izvo zvoita kuti mishina inogaya magetsi itadze kutenderedza mvura inozokwenya magwenya asi vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vanoti dambudziko rose iri riri kubva pakuti hurumende iri kukundikana kuona matambudziko achiri kure ukuo nyanzvi munyaya dzemoto wezuva vachishanda nekambani yeExemplar Solar Systems vatendai mukucha vanoti izano rakanaka riri kukurudzirwa nehurumende rekuti vanhu vatange kushandisa zvakanyanya moto wezuva mukuziya nezvinyaya iyi tabata vamaguhu navamukucha ngatitangei kunzwa pfungwa dzavamaguhu pamusoro penyaya iyi
kunoita kuri kuita magetsi kunongozadzikisa zviri kutaurwa nevanhu vakawanda kuti nyika yedu taitadza kuitonga nechikonzero chekuti mukatarisa Ariba South Power Station yane over tindi yakusvika 6 days yakomishinwa hurumende yedu haina chayakakwanisa kuita kuti iite kuti nyika ive nepower generation mune madhems akawanda arimo munyika munomu asina basa raari kuita taifanira kuti by now each province inge iri kugenerate magetsi akaikwanira muchitaura masvingo kunana Lake Mutiriqui Manicaland kunana Osborne Dam ka hurumende yedu ihurumende isingatarise mangwana havanei nekuti veruzhinji vachaita sei saka idambudziko reutungamiri
vamukucha ndimi mune ruzivo nenyaya dzezvimwe zvataurwa navamaguhu zviri kukurudzirwa unzi pane mvura pane zuva titaurirewo kuti dambudziko rekushayiwa kwemagetsi ringabatwa sei
dambudziko rekushayiwa kwemagetsi ichokwadi vanhu tine maonero atinoita kuti chingava chikonzero kana kuti the source cause yedambudziko riripo chii tine maonero atinoita asi isu sevanoona nezvekubikwa kwemagetsi esolar divi redu ndingati rinonyanya kubata kuti hongu dambudziko zvaravapo tingaprovida sei solution so sola iripo kuti izokwanisa kupa solution kana kuti minduro kudambudziko riripo rekushayikwa kwemagetsi ichokwadi tingakwanisa zvanga zvichitaurwa nevakuru vamaguhu kuti tine maprovince almost in every province tine capacity yekugenerata magetsi kubudikidza nehydro generation asi izvozvo idivio rinoda kuti ritariswe neivo vanokwanisa kuona kuti tashandisa here masimba emvura kuti tibike asi isu tichitarisa kusaidi rezvesola tiri kuti hongu tiripo kuzopa solution kana kuti minduro padambudziko ratiinaro iri
vamaguhu nezuro musi wechitatu gurukota rezvemhando dzemoto vaundenge vakakurudzirawo kuti nyika ishandise masimba ezuva iyo solar energy munoona riri danho rakasununguka here rokuti munhu wese anokwanisa kuti zvapaita dambudziko tochipinda musola imomo
isolution yakanaka asi dambudziko randinaro nehurumende yezimbabwe vanhu vanoramba vachiroka havambofi vakazomuka kuti zviroto izvozvo zviitike mukaverenga mapepa nhau yedu especially muchiverenga herald mastori akawanda anobuda muherald ndeyekuti hurumende ine hurongwa hwekuzo hurumende iri kuda kuparura hurongwa hwekuzo hapana pamunonzwa kuti hurumende yaiikati saka nyaya yesora mukatarisa dzimwe nyika especially dzisitorina zuva rakanyanya vazhinji vavo vari kugenerata power kuburikidza nesora kunyange mune muafrica ivo mukoma vari kutaura zita rabva randibuda varipo kuti vamukusta vari kubatsira kuti tine ruzivo rwuripo mubvunzo ndewekuti hurumende iri kushandisa sei ruzivo rwakatekeshera munyika munomu mune maprivate companies vane ruzivo rwesola asi tinomirira taita crisis sainoni
vamukucha hurumende iri kukurudzira kuti pashandiswe simba rezuva kana solar energy chinhu chokuti munhu wese ari kushupika nekushayikwa kwemagetsi anokwanisa kunge achiwana here ichi
ndinofara nedanho ratorwa nehurumende nekuti zvinoreva kuti kana vakurudzira kwatiri inyaya yatinogamuchira nekuti inotisimudzira kana kuti inotipromota nekumwe kutaura kuti bhizinesi redu ringe rakashambidzika Asi tochinotarisa manje pane kune rimwe divi racho kuti takatarisa kuhurumende tinenge takatarisirawo matano anotibatsira isu sevano provide equipment kana tema suppliers e solar equipment tinge tichikwanisa kuti ti provide service nema products edu nyore.
Vanga vari nyanzvi mukushandiswa kwemagetsi ezuva kana solar energy vachishanda nekambani yeExemplar Solar Systems vatendai mukucha vari parunare kuvulawayo. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare neStudio 7. Yashika nguya tunoverenga matsamba mbozha enyu amunotumira kuno ma text message, ma WhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Toenda kuna Blessing Zulu.
Tsamba yedu ikutanga inoti Jonga na Blessing sezvo riri gore rekudzidza ndava kuziva zvidoreva izwi rekuti Zanu PF ziva anokupa nhamo urodze pfungwa. Ndikwasirewo mhuri yose yekwa Chinyowa pabocha apa. Zimbabwe yaenda kumawere guys, ndini Notorious Chinyowa pabocha. Makadi Bulena Jonga basa munogona vakomana, ndifarisirewo vose vakomana, ma youth, machinja kuzvichavane kwa makwasha, ndini same save ku South Africa ku Pretoria. Imwe inotiwo chikoro chemadziwa primary school chiri kushamba district March Central. Vabereki vaona moto nekuti mambo ari kuda $5 kune wese asiri kukwanisa kuwana mari yechikoro nenguva. Toitawo sei nekuoma kwakaita zvinhu uku nekuti vabereki vakavimbiswa kuzosungwa kana kutorerwa midziyo nezvikonzi zvamambo. Takabatira ura maoko. Mutereri ana kuti pazita rake mwanotiwo makadii mukoma Blessing nevamwe vose vamunobata navo. Ndinoda kuti mutimhoreserewo vandakadzidza navo vose paSagambe Secondary School ndini Love More Nyeche. Mwanotiwo chekutanga ndinoti munofara here vaJonga naBlessing? Ini ndinofara. Ndiri kuno kumabuloka mufarise amai vangu kwaGande nababa wangu kuMozambique. Espunga Bera, ndini wenyu Sifas Moyana, verenga iotamba yangu pa Studio 7. Makadi ndichiti, pamberine basa ni naudze chokwadi za muno tipa, ndifarisire imai vangu na baba vangu kuJombe. Mutereri anikasina kutipa starake, hai Blessing and Jonga, mandira asa, mazwa ano nekusa verenga zangu tsamba. Zvisinei, ndinoda ndikwazisirewo mudara wangu Pilot Damu ku Sosha Gube. Pamwe nechibaya moyo changu Abigail Kanye anogara ku Manly ku Pretoria na Sekanye anogara ku Cosmo City Randburg. Ndapedza ndini Kosam Damu ku Kempton Park South Africa. Mumtereri wedu anoti makadi Zulu na Jonga varume ndinotenda nenhau dzechokwadi dzamunotipa mwari akuwedzerei mazuva ekurarama. Farisai muri yose yekwa kure ndini Innocent Joe kuzvishavane. Mumwanotiwo makadi vatapi venhau, nhasi ndoda kufarisa hama neshamwari dzangu dzose vanondiziva. Family yangu yekwa Chaluma ndo yandinoda kunyanya kufarisa, ndi John Chaluma. Mwemuteerera anoti vakomana bora mberi nechokwadi, Zimbabwe iya aichagarika, ma MP vovhundutsirwa nerufu, ini ndinoti ma MP aya ngaabude mparliament. Mwemuteerera anoti makadi vashamarari veStudio 7, muno muZimbabwe taakunonga svosve nemuromo, vatsvangirai ngavapinde. Taakufa dei vapindira, verenga itsamba yangu ndini Tinashe Chinozi. Ndine shungu yekutaura nemi pafoni kuti nditaure zviri pamoyo wangu. Awa Tinashe tichaedza kukufonera. Tsamba yekupedzisira inoti makadi iko varume ndikwazisirewo Admo Tinashe Rocky nakuda ndini Gift kumwenezi. Aiwa vateereri nguva yedu ndo inogara yakaita shanje. Nekudaro regai ndikusiyei maoko aJonga kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing nekuverenga tsamba dzevateereri. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLife Talk Women's Roundtable na 8:30 PM apo tiri kutarisa nezvedambudziko remagetsi. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro wenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanodzoka kumusha nhasi vachibva kumusangano weUN vachichikotambirwa nematambudziko akatarisana nenyika. Tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.